manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 2 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC tichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezvi. Ndoka na sekuru ndiro gwevedzika ndiye sadomba toda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vanate zvara vanodikwa
asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita se United Nations sadhaki uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi
zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenyu ikuhezvirango
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi mhiya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema vasina kwavakarerekera havana divi rebato vanomiririra nyika vanomiririra nyika dzakasiyana siyana Zimbabwe toda shandu kumuupenyu hwevanhu muupenyu hwavo muhomwe dzavo mumatumbu avo mudzimba dzavo mumabasa avo mukurarama kwavo neupenyu neutano nemufaro toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka
sei izvozvo zvakakosha
pasawanikwa unopotsera matombo munandare pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo achiti tsvimbo mugotsi kana kuuya nebakatwa umutambo kamu ibhora isitsiva tsiva ndio inoonekwa inouyiwa nezvibhakira umamudi kuzvibhakira umamudi kunge tichibayana bayana munoda rugare munoda runyararo saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana nekuti ndo kabazi riripa musoro soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka
asi sebato pamberi pesarudzo idzi muri kutaurawo here neve SADC uye veAU uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika
kana iri SADC neAU ndivatetesi ndo kana sekuru ndiro gwevedzika ndiye sadomba toda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vanate zvara vanodikwa vana sekuru vanodikwa kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kachite moto watadza kumuka uyu ngatishikudzirei network yaita shomai panoda mabooster saka SADC ibooster AU booster ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokona kunetsa asi makundano ka makwikwi makundano ndozvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka
munoreve apa vachamisa nekuti tinombonzwa ivo vezanup f vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro
ushe madzoro zvinoravanwa zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika ushe hwedu hwemazitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muafrica muzimbabwe ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete ushe hunofamba kudzimba dzose ushe itsvimbo inotochinjana maoko ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana mikana saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa ndozvatukudza SADC neAU kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete kuna sekuru kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka
mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare imwe nyanzvi munyatsi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe wavanozviti muprofita vahubert angel avakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete inosvika mamiriyoni zana ekuamerica kana kuti us 100 million asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena vadulan navaangel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina asi pane sangano rinogona kuomesera zimbabwe riri kuparis rinonzi financial action task force kana kuti fatf iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates Albania ne Yemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. Mukuedza kuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iya tingadivi patro ndeemano londari kana kuti mari inoshandiswa kufambisa mapasa asingafaniri kukurudzirwa munyaya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa shandisa nekuedza kuchendesa mari dzakasviba idzi?
Kutori mabundiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine dzichionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikoromira zvifambise mari munzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenu ipiwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika usafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Ungadaro zvimwe zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita zvikoromera zvinenge zvichiita basa iroro zvekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifaniri kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanda nedzimwe nyika, inonzi blacklisting pachirungu. Kandiwo zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarudzwa mitendo misungo iyoyo dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingafambisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana veZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu wevana veZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronera izvozvo zvikoronera zvichitoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichikovhaira kuti isu tine ukama nevanhu vanenge vari muhurumende hazvipi chimiro chakanaka. Uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopiwa zvitsungo zvinoedza kunge zvaa kuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havachisiri muSouth Africa pamutemo. ende zvinenge zvakaoma ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially because chinhu chatinonyunyusa chikuru ndechekuti vanhu vari kudisiga ugaro hwacho ndo vanhu vacho vari paugaro ihwohwo pamutemo. Of course kune avo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence magenawo experiment nemamwewo agara aripo maakambani spouse permit asi vari pazetep ndo vari kutonyanyoomesedwa
nechikonzero chei muchidaro
nekuti vanhu vava vakaaplya vari pamutemo sekurangarira kwamagona kuita fut vamwe vaiti vakamaasylum kwemakore zetep isati yauya muna 2010 nokuti masangano akaita serangu tisi taipobwira kuti ze kuinrojusiwe iyo zetep nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino kuramba achirinyuyo saka vanenge vatoomeserwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari pazetep asi kana vachinge vaomeserwa kudaro zvinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti court case iyi haisi yokungoti pachatova danho nhasi necourt then mangwana vanhu vari kuenda kumusha hazvimbosi zvakaitika izvozvo ete practical level
munorevei mungatsanangura
kana koti ichinge yapa danho nhasi ikapa adiresi mazimbabwe nari pazetep obviously ichabva kuhighcourt yakananga kusupreme court of appeal ibobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zvobva zvangomira kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda reason kunana african court saka zvichatora nguva
asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veiom vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha
kana zimbabwe ichiti yava redi kureceiva mazimbabweni ari pazetep ari kubva kuno neiom yavo vachibatsirana zvakadaro zvinhu hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana mazimbabweni achiramba achingoti ngavadzoka sokuti haasi kumira nezvizvabva zvavo zviri pazetep saka ivo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira mazimbabweni tomuenzaniswa ndaandafawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka saka zvimwe zvichemo zviri kutotaurwa zvava zvokuti muzvikorowo vava vachidzidza africans tongoti vasina kana language yekuzimbabwe nokuti musouth africa hamuna shona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yokutaura kugamuchira vanhu sometimes mapolitical parties anenge achigona kuvaanowedzera saka dzaitoo dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzo kushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana dhibhina vacho vawedzere ukasha hwokudzingirira vanhu.
Mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vari parunare kusouth africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pavoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pavoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. kutambirai nemfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa china
ini ndinonzi Brenda Mudzino, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Go to Dream Initiative, rinomirira ramano rarama neusope richiita maactivities akasiyana siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa28 October tichisanganisira nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Ok, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata, tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambique, kunyanya na Angola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusope. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Ya, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kuvata vamwe makambaniziwo vakasiyana siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsire muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Red Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi kuti tichibhadharirwe zenyu hatisati taona. Kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varida kupinda muchirongwa ichi, dho havo tisati tapedzerana sakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vaakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Okay, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyika nyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimirira Miss and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo mataridziro achaita vanhu ava. Zvisinei nekuti mwiri wako wakakura kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kuraise awareness mizinzi yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti batereri riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMiss and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because unotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumwe mitambo yakasiyana siyana. Saka ndozvatanga tichida kuti tiite kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndozvaakutotanga kuitika. Katinge tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 Ayanda Sibanda akazotangawo kupinda makwikwi ana Miss University, ana Miss Africa, tozotarisawo Sembiko Mutsukira akatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Chotarisawo iwo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takatarudza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa, sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope, ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa, Blessing.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Makadiniko vatereri, ndiTanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. svondo rapera vakabvunzwa mibvunzo kuti Jesu ndimwari here. Tine vateereri vaviri vanoda kutipa maonero avo.
Vahwande makadini henyu. Ndipa dai ndina kunatsonzwisisa here ndini. Murume wakabvunza mubvunzo uyoyo wakanaka chaizvo mubvunzo wakabvunza, asi mhinduro yacho hatina kunatsonzwa kuti Jesu ndimwari kana kuti vari kuti mwana. Vari kuwirirana zvachiti ehe ndizvozvo mwana, kuti aiwa ndimwari. Ipapo ndina kunatsopanzwisisa kuti vari kuti Jesu chechi mwana komana wamwari here kana kuti vari kuti ndimwari. Hapana kunatsondichekera. Hakuna munhu angaona mwari panyika angararama. Chimwe zvakare chiripo chokuratidza kuti Jesu haasi mwari tinochiona mubhaibheri, iye achitaura ega Jesu kuti baba vakuru kwandiri, inini kureva kuti baba vahombe kwari, kureva kuti vakasiyana. Jesu namwari vanhu tu vakatosiyana, ndibaba nemwana. Zvino kuti shoko ramwari rinobva rataura pana vakuru ze1 verse 18 kuti Jesu ndiye first born yezvinhu zvakasikwa namwari. Ndiye akasikwa namwari wokutanga Jesu, kureva kuti haasi mwari, mwana wamwari. Ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu.
Tatenda hangu vawanda.
Tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Taurai tinzve mukuru wedu.
Kazuwai pano pachitendero. Ndinofara kuvapa chirongwa chapano nekuti ndiri umwe wanofarira evhangeri, shoko ramwari.
Tisati taenda mberi, tingazivawo here vari kutaura nesu?
Ini ndinoitwa mufundisi Dhuve weZCC seNjenginasi. Iye pazuva vose. Ndinauya pano ninaurwa. Ndakanzwa chitaurwa pamusoro pekuti Jesu namwari chinhu chimwe here. Ndinoti aiwa kwete, hachisiri chinhu chimwe.
Izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve?
Deuteronomio 18:18 inoti tichakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi. Zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri. Kutumwa ndopatinoda kukota inzwi rokutumwa. Hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa namwari. Pane achatumwa, patova nemusiyano ipapo. Pakubhabhatidzwa kumwana wakomana Jesu Kristu, atanga amboidzwa naSatani. Satani waitoziziva kuti kuna mwari, uyu ndiJesu. Satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza mwari, asi achiziva kuti uyu haasiri mwari, ndiJesu. Anofanira kundibhadama kuti mwari vazvione kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini Satani. Pane waida kuti aone. Pakubhabhatidzwa pano yainzwi rinoti uyu ndiwo mwanakomana wangu wandinovimba naye, teverai mahari nokusingaperi. Mwanakomana wangu wandinovimba naye.
Zvichirevei mufundisi Dhuve?
Zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati mwemwanakomana, sezvo akanga achiimbiwa naye. Tobva tadzidza kuziva kuti mwari vakatumira mweya mutsvene mahari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati mahari. Paita musiyano futi, right? Tinobva ipapo unozoti muna John 14, kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji. Inzwai mashoko, kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake. Tobva ipapo tobva toti pakurovirwa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzvara nhasi. Kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi, kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva. Izvozvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake.
Tinokutendai mufundisi Dhuve.
Tinotenda vanhu vacho. Ndapa mashoko okuti mwari naJesu vakasiyana. Mwari ndibaba, Jesu mwana.
Tatenda mufundisi Dhuve, mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti tishongane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United 1, ZPC Kariba 0, Highlanders 2, FC Platinum 1, Triangle 0, Ngezi Platinum 0, Wange 3, Greenfuel 0. Aiwa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuMabasa 2023 moGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination yokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela ipharlamenti njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka kunalokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu kukhangelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination yokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela ipharlamenti njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu-1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku-vetting. Nxa i-vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominethwayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator. Siqeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kwindaba ke zokhetho njalo ke abasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu aba-independent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethile esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya abanye ke ngamadokotela ke amanye ke ngabakusivil society ke abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha kungazalwa kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Kuwe nxa singalungisisa khonoku kuzayisibana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimela eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani? Kulomthetho kumbe lapho ngokucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi kulomkule sizakhipha khipa i-template yethu yezabilandela ke. Oyipiyo ke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe kusezobe khonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu?
Hayi, akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela okuzaphuma ebantwini. So wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sefuna ukuthi angene ukuthi ancintise ukukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana nebanhlanganiso yethu.
UMnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi okuyizinto okufaka khona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxa yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana khona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe, abesenqotshwa abesithi hhayi nqotshwa ngokuhle, sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, nge-politics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufake ubani. Bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So-ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama-institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani, ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona kwawo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza, kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza, ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko, ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiwa amakandidate, abadliwayo bazaziwa ngamakandidate, abawinayo bazaziwa ngamakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonoko kwinto khona.
Paul sozilibhidlike ibandlela.
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusegqiwa, kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima, ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciwa.
Lo nguMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. UMnumzana Ricky Dulan omunye wabaphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi wonke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe, uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu, uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zindaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisise udaba lolu kubotho bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye ophume ekhuluma okuningi kudokumentary le ngu-Ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Siyangena kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe kwamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulele izulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Ele Melika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okubizwa okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu umphathintambo wezomvikela kwale-Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana le-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soki sikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha ilaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke for impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana nabo libazi bazayo. Mase bazine kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi engifuna ukuthatha lo muntu ngumezi onkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hayi yenzelani lapho yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazivele yabe seke wabahlebela khona ngale u-omfo wabo lo mama wentombo ukuthi hhayi cha kunabantu abangafika yilunge nje noma engazithinini. So kuqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi ligomba ngithi. So ma ethumele lowo mkhongi, umkhongi uyafika ngabe esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Besekukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo yabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe abakubo kwentombi bazathumela umthimba bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani ngakubo kajaha ngoba sebenjani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye kubekela phambili Jabalala siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lodadewabo omncane or lomzala wayo oyintombazane onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongane ozohamba layo ozofika ngale befike bemthele ngenyongo mase bemabukela umakoti ngithathe nale nyongo beyibophele esandleni sikasanyongane lokuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudadewabo ufike wayamukelwa kanjani. Uyamukelwe mpela ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo mase sebenze njalo sokuyi sebelinda yonke into ivele ngakube kajaho ukuthi iwathela ababatshelayo yikho lapho kungalungiselwa khona umtshato ma sekulungiselela umtshato-ke sokuyatshadwa ngoba nti ulobonile waqeda awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobonile waqeda vele sokuleso stage sokuthi njani uchade loyo mntwana
kuba khonapho babatshabalaza
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola baqedi yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapho abacela khona ukuthi hhayi sicela ukuthi sichade loba sesikhiphe okungaka okungaka sesicela ukuthi senzomchade yikho-ke lapho ongena khona ukucela kodwa-ke vele kudala kwawunganjani wawungacele kadeni wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzichaya zonke usuyachadayo uchada ngumchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ukubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebechadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba yawungaqedanga malungo kodwa kudala vele kwawungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lomlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawusenziwe mandla
okwamanje sike sizwe ezokholo lesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
salibonani bathandeka benkosi silibuyisele uNkulunkulu onguyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusise asiqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalabo abangezwa kuhle abagulayo lalabo abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okusalayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje-ke izihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela lindaba yomthandazo wenkosi iyakhumbula ukubana ngesikhathi esedluleyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale uyi-11 sisiya kuse-18 kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathetheleka abantu icala kithi ungasingenise ekulingeni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu kutho ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama hlala ngokugcweleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza, abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani lembono yabo. Lapha uJesu uthi kubi, kulicala, kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze wenze into embi kuye. Angazi mbela ke linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu. Yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo, uzumangala ukuthi isole sayisiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu. Ngangabona okunye esingathi i-video kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe eshaya abantu bonke indawana zonke, waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile. Basebesiyathi labo baphindisela, zange bamthethelele, ngikhuluma into ekhona ephilayo. Bamgijimela, bambamba, bamhudula. Indlela abasebemnxiba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye, ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye. Mhla kumfikela naye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi. Kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo. UNkulunkulu asisize, asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo. MoJesu siyabonga. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ngijabulani mthimkhulu Hadebe, ngisakhamuzi senkayisayo eGugu.
Ye, kunjani khona ngapha?
Hayi, ngapha kuright. Hayi, siyazama ukusebenza.
Usebenzani khona?
Right, kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye-Citizen Coalition for Change. Namhlanje ngikhuluma silabadala abazwelela kumawadi wonke awenkayisayo, sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday i-5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection, lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayisayo, bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayisayo. Esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi nabo bakhokhele, sowuyisikhathi sabatsha ukuthi nabo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo. Ungakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition, sasikhala ngokuthi i-ZANU-PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume, ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99, lama members of parliament abo sebele 19 years. Lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years lokho befuna ukuyalela ezikhundleni. So ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisayo ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors, abanye besiwa nominated kuba ngama-members of parliament.
Ye, ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini?
Kuzasebenza, siyakhuthaza abantu abatsha kulama-wadi centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-wadi 30 bahlangana ngaphi, wadi 22 bahlangana ngaphi kumawadi abo. Sengikhuthaza abatsha ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo befisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngu-councillor. Baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament.
Akusize kube nokuxokozela nxa likwenza khonokho.
Ngokuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe, asonto engingatsho ukuthi ayekele asho zibe khona, kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye, abantu benkayi banye. So okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi-ke lodlakela, ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe, kodwa inkayi izahlala ikhona.
Hayi, sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu, ungathina lokusasa ba.
Ngiyabonga.
Kwenze midalo, kubekela pambili midalo, ye kastila ka Premier Soccer League e Zimbabwe. Uchozo Njanji, usipa lorotava.
Nansi impumelelo yemidlalo yeKhazulaka Premier Soccer League edlalwe namhla emini. Iqembu leIslanders linqobele FC Platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso nguStan Ningala kanye loPeter Mudua, kuthi ohlohlele FC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United litshayele zePC Caribe nge-1 kanya, njalo abafana bemakepekepe bahlohlele nguAdrian Sila. Emdlalweni obuseLuveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge-3 kanya, kuthi emdlalweni obuseGibo iqembu leTriangle libe nguJikilobhanqa 0-0 leqembu lenkiyezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukhumbo usewumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana bazizinsiza special lokho okuncane lokho engithola vele kuzivokelela iTV. Awusena ama street football sinesakhula siwadlala. Sasithi imbeach sipheja ngama 5 cents 2 cents itshona ekubhoreni vele. Akathi sivela ukubona kuthona kudlala ama PlayStation sendlini ama video games. So kuthini libhora lakuthi akwazi esikokweni kwakunjani. Akukwazi esikokweni vele kwakufikiwa usithi namhla sifunyakwini imali akukwazi kumele ufayithe mangifana athi sikumethe umjeli fight eground nje. Kana wongafundisa
ukukhumbo mfowabo bakamqeqeshi woloDumo uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu.
Njube United hey team yankhulu nikazi wangubaba ngiyoyi sponsor team yankhulu njengoba so sonke sihlalile kusonile kumnomeni abantu kutomuchanga uchali nomunye umkhulu uthi wonke badlala njube United yabhuluka zenu. Nathi sesimufile sesihlala ngapha sesimile sesihlala eNorthern songasela njube United. Kenapa ngathi ngizwe babusiza amanda futhi sifika ngaqhasa khona bamidlala isizwe siyaphezulu landa 16 under 18 reserve side ngegraduate of 15 sina singubo amaZulu 2003 sayile championship yamaZulu.
Amanye amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbu ngabalisa ele Windermere ele Bulawayo Rainbow ele Rising Stars kanye lele NAS. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe.
Nxa ikhona uRaman sithona sonke yanika amabhuku wengasayiza ukuthi nxa ungukoti abaleproblem enjenje so yenze so akanike iadvice eningi so vele hayi ezinye izinto zecoaching ndiyavele sengizazi vele ngoba uyabe sengijezele ukuthi hayi nxa kule problem enje yenza lokhu lokhu nalokhu esove iproblem eningi so hayi ala problem eningi ecoaching.
Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe-ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitho,
sibonani bantu bakithi. Obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi konkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sikhamba usizo,
izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020 kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma-research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke i-music yethu kulezo nkundla.
Sikhiphe bunyamene
ubunyama
Uma sihamba sikonela
siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya olivalelisayo ngenjabulo umthembo sithemba uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murarasa.